Vabereki vakawanda vanoti kuongororwa kwevanhu vane hurema hwekusanzwa kunodhura zvokuti vazhinji vavo havakwanisi kuendesa vana vavo kunana chiremba kuti vanorapwa urwere uhu husati hwakomba. Amai Tsitsi Hlabati vekumasvingo vanoti mwana wavo uyu ane makore mapfumbamwe anonzwira kure mazwi anotaurwa zvokuti vakashaya mari yokutenga mahearing aids, izvo zviri kudzosera kumashure budiriro yeupenyu hwemwana wavo.
Saka nyaya iri kunetsa mwana wangu hanzi akarwara ari mudiki yasati asvitsa mwedzi taenda naye kuseven days zvobva amboitanga kuzvina kai tagama kumadokta zvekudii zese zvikangonzi mwana anonzwira kure nenzeve 1 yekwarit yekwaleft inenge isingatonzwi saka ndobva tazama kutsvaga hearing aid mahearing aid ari kudhura.
Amai Hlabati vanoti vakavimbiswa nenyanzvi dzeutano kuti mwana wavo aisafanira kuenda kuzvikoro zvinodzidza vana vanorarama neurema nokuti vane chokwadi chekuti mwana aizokwanisa kuita zvakanaka kana akatengerwa mahearing aids.
Tikatsvaya madoctors achindikurudzira kuti kwamboenda kusend jails achiti mwana akaenda datitsvaga chikoro kuti datingamuende. Hanzi aiwa mwana mukamuendesa ipapo iye ane potential yokugona kutozotaura sezvimwe zvive chitonzwa nekuti zvimwe zvacho zvadaendesa kumaspeech therapist zvimwe zvinobuda zvimwe hazvibudiwo zvizhinji hazvibudi saka vaiti pakusabuda kwazvo inyaya yekuti nzeve.
Baba Chizito Chirenje vekumurombedzi kwazvimba vanoti vane dambudziko zvakare remwana wavo uyo akambotengerwa mahearing aids neimwe hama yavo vakambogara miri yemakungwa asi akadimburwa dimburwa kaviri kose nevamwe vana vaida kuziva kuti chii chaaipfekera munzeve.
Ainzi chii chibvina vamwe saka zvaona zvizaikurudza kuvangoshaya basa zvosimuka.
Baba Chirenje vanoti hama yavo yakadzoka kumusha nokudaro havachakwanisa kuwana mamwe mahearing aids nokuti anonzi anotengwa nemari yekuAmerica iyo vasingakwanisi kuwana. Sachigaro wekomiti yehutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti bazi rehutano harina mari yokutengera mwana wese mahearing aids nokudaro vabereki ava vanofanira kubatsirwa nemadhona ayo anopema mari kunze kwenyika. Dr. Labode vanoti hurumende yakaomerwa panguva ino zvokuti iri kutoshayawo mari yokutenga mishonga ine mitengo iri pasi pasi inofanira kubatsira varwere muzvipatara.
Mahearing aids anodhura pamwana uri kutarisira $1,000 hurumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi $10 kuti iwanikwe pagomo pachipatara hurumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi munyaya yemutauro wemaoko mubazi rehutano amai Cecilia Nhleya vanoti pane chirongwa chokuti mwana wese anozvarwa atange kuongororwa kana paine hurema hwaanenge ainahwo kuitira kuti vazokwanisa kubatsira vana ava pavanenge vachikura zvinoenderana nekuremara kwavo.
Ida kuti wana wese wari kuzvarwa wakwanise kunge vachibva vatarisiwa kuti anonzwa here kana kuti hanzwi. Tine programu yatinoti At Risk, iyo programu tichitarisa kuti wana wese azvarwa anoongororwa kuti ane hurema hwakaita sei. Saka hurema ivo unobvira pakuti wedza uri hurema hwenhengo dzemwiri kana hurema hwemadziso kana hwenzeve.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti pavanhu miriyoni imwe chete yevanhu vanorarama neurema hwakasiyana siyana pakaoneka kuti vanhu zviuru zana nemakumi maviri vanhu vasinganzwe kana kutaura. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013 asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.